You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 3rd, 2018, and this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the situation in Zimbabwe as seen by those from the diaspora who managed to visit the country for the festive season.
Some Zimbabweans have been in the country, haven't been in the country for years, and this year, because of the change in government, they managed to pay the country a visit.
What are the changes, if any, that the visitors saw?
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz short wave Monday through Friday. Yebo ngambe zulukandaba siyadibana njalo ngomnyaka omutsha New Year 2018 lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokuyivakatshela ekhaya okwenziwe ngabalabo abanye abahlala kwamanye amazwe besiya vakatsha bebona izihlobo siyazi ukubana bakhona abanye aba sikhathi sebele sikhathi esikhulu kakhulu abanye sizwa ukuthi abesebele ama 20 years lokunye kunjalo ngenxa yomumo osukhona wokuguquka kukahulumende ha kukhanya abanye bathe sike siyefika sike siyenyathela kodwa ke abanye sike sakhuluma labo bathi bona umehluko ukhona kakhulu kodwa isiwo mehluko kade bekukhangelele ngoba ilizwe lelana selimangobongobo jonga
Onguvadiwa vateriri nevatariri nhasi muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum. Tiri kutarisa nezvenzendo dzatonzwa dzakaitwa nevana veZimbabwe vanogara kunze kwenyika vakawanda kwazvo kudarika mamwe makore vakakwanisa kunge vachienda kumusha kuzorore Christmas neNew Year kana negoredzva. Vazhinji vanoti izvi zvakaitika nekuda kwekuchinja kana kushanduka kwehurumende zvichitevera kuenda kwevaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe vachitsiviwa nemumwe wevakamboi vatevedzeri wavo vaimasoni Munangagwa kunyange vakazombodzingwa mubato iroro vakazodzoka mushure mekupindira kwemauto vakaveiwo vave mutungamiri wenyika ndo zvimwe zvaita kuti vakawanda vaone kuti pane shanduko regaitende kumusha tinonzwa kuti vanhu vakawanda vakakwanisa kunge vachienda kumusha saka nhasi tiri kuti kune vakaenda zvii zvakaita kuti mude kuenda ishanduko dzipi dzamakaona mushure mekunge maenda vamwe vanonzi vakaenda kumusha mushure memakore akati kuti vasati vaenda kumusha ndo zvatoda kunzwa kuti ndezvipi zvakashanduka zvamunoona tambotaura nevamwe Christmas kati vachitaura kuti nyaya hombe yavakanyanyona inyaya yekudzikira kwemapurisa mugwagwa hanzi taingoita zvekunzwa kuti Zimbabwe mapurisa ainetsa vamwe vachiti aiwa taitombozviona tega ukaenda kumusha kubva kusouth africa pabeltbridge unosvika kuHarare kana kuti kupfuurira mine kuti unenge wasangana nemapurisa akawanda zvakadii uye mukati imomo uchidira oil mumaoko avo kwanzi kugiriza maoko uchisipachika chioko muhomwe saka vazhinji vari kuti aiwa rwendo runo ndo imwe shanduko hombe yavakaona asi dambudziko rekushayikwa kwemari nderimwe rataurwa nevamwe kuti kana wakaenda kumusha usina cash uchitemba makadhi zvimwe zvinhu zvainetsa kuti unge uchitenga nenyaya dzekuti makadhi ainetsa kushandisa
hayi jonga sizwile sibili abahambileyo ekhaya ukuthi ngumo ayisiwo kade beucabangela ngoba hayi umumo lokho kulobunzima imali emabhanga kula khona kokutsho intengo ama prices they're just going up nje
yazi kune inonzi 3 tire
Yokuswaipa mabonzi
ine mutengo wayo mabonde ane mutengo US dollar ine mutengo chikwereti vari kuchisiya hacho chine mutengo wacho
zvakare asazike kuti check yasebenza ino
check andi check dzakapesera kushanda vamwana kuti muna 2010 ndakanzwa mumasharo ndakapesera kuti checkbook muna 2010 saka zvimwe zvezvinhu zviri kutarisirwa navanhu mushandoko dziri kunzi dzingangoiswa nehurumende itsva vari kutarisira zvinhu zvakawanda zvokuti handizivi kuti hurumende iyi ichakwanisa ringe ichidzadzisa zvese zviri kutarisirwa nevanhu
Yeah, chonga, it's a very difficult time. We hope to be having our special guests, and of course you out there can call us. You can call us right now on +12026192077, or you can text us and send, or even send a WhatsApp message on +12024650318, and we'll call you right back and discuss the issue. Of course, the topic today is the situation in Zimbabwe, how people who have not been there in a long time, how did they find it when they visited, especially over the festive season? Of course, Jonga, some are still there.
Ndizvozvo, imwe nyaya Kristi yatiri kuti tikurukure zvakare nevateereri nevatariri. Inyaya dzeshanduko dzinotarisirwa zvakare nevanhu vari kunze kwenyika dzakafanana nedzekuvhota vari munyika dzavagere ndedzimwe dzenyaya dzadzichinetsa muhurumende yavamugabe. Iye zvino vakawanda vari kutarisirwa zvakare kuti nevimbiso yakaitwa navamunangagwa kuti aya vachatedzera bumbiro remitemo vari kunze kwenyika vanogonanga vachikwanisa kuvhota ndozvimwe zvatinogona kukurukura. Tinenge tane mumwe wevadare vedu, handizi?
Yes, Jonga, we have Oliver Chikumba, the MTC, National Youth Assembly, who is in Limpopo, South Africa. Welcome to the show, Oliver Chikumba.
Oh, thank you so much, sir.
Yes, you were in Zimbabwe recently, right?
Yes, I just left Zimbabwe yesterday.
Oh, okay. But when was the last time you had been there before this one?
No, it was almost after a year. But in November, I made the trip to Bedibridge just to go and register to vote.
Oh, okay. That's patriotic of you. Thank you so much. Now, can you tell us from what you saw, is it does it promise that the country is going the right direction?
That promise, I think it only is something that is too much far-fetched. It's far-fetched. Was it the situation on the ground is divorced from what the people are saying on the Facebook, the ZANPF supporters or so, because what we wanted or what people are expecting is the revitalization of the industrial hub. We left it because the industry was dead. Everything, looking on the infrastructure, everything, there is nothing tangible that can dictate that things are going to change. So as it stands now, it's just something that is on people's mouths, but on the ground there is completely nothing.
And some are even saying it's actually changing from better to worse. The queues are getting longer, the prices are going higher, and the cash shortages are getting worse. Did you witness that?
Yes, I did witness that. On the queues, on the banking halls, almost every bank was having a long queues. I was in Tipinge, I went to Mtare, I even visited Harare. The queues there, as compared from the time that I was in Zim, there's too much. Things are actually going out of hand. When it comes to prices in the supermarkets there, it seems there is no one who is monitoring. I don't know where the consumer country of Zimbabwe. The prices are skyrocketing. No one is monitoring them. No one can just charge whatever he or she thinks is the best price without anyone monitoring. So things, as it stands, there is nothing that they've changed. Things are actually getting worse as compared from before.
Kouyawo vachikumba, nyaya yesecurity ndoimwe nyaya yaimbochemwa nevamwe zvikuru vanenge vari mumapata anopitisa vaita kumusha tinosvika kuenda nemamiriro akaita zvino tichitarisa munguva yekunge vamugabe varivo mutungamiri wenyika pane zvamakaonawo here zvashanduka kubva paitwa hurumende itsva iyi pamazienda ipapa pazororo
pasecurity vanhu kutaura chokwadi hapana chashanduka nekuti mbitoriko kumusha ikoko ndakatonzwa kuti pane vemutwakazi vakaita demo kubulawayo vakatosungwa saka hapana everyone is not secure munyika haana security yekuti ndikataura chakadi kana ndikademonstrator as compared to other countries uri kusouth africa you can demonstrate against the president you can demonstrate against the municipal government or anything but hausungwi haurohwi haudii saka security yevanhu munyika hapana kana chatichachinja ingori tarisiro yevanhu kuti made with the time things might change but zvaziri papa ground hapana chatichachinja
ya inyaya inenge yakatiomei asi ndinoona vakawanda vanenge vari kungoti ngativapei nguva ivo vehurumende itsva iyi imi munodawo kuvapa nguva here
aiwa no. How much time do they need? Anyway, who needs time? Because with Mnangagwa, we have been having him in the presidium, in cabinet, since 1980. What time does he need? Because if he ever needs time, he was given that with time 37 years. Do you think 37 years is not enough time for someone to show changes? There is nothing that has changed. The only change that took place is Mnangagwa is now called the president of Zimbabwe and Mugabe is the former. But everything, the system is still in that. And they don't need any time because these guys are the same who have run down the country. What time do they need?
Vachikumba, ndakambopa muenzaniso iwoyo kune mumwe munhu wandaitaura naye tichingotaurawo iri hurukuro. Ndakamupa muenzaniso iwoyo ndikamuti zvinogona kuti kana vakanga vavega vamunangagwa saizvozvi vaise shanduko dzinotarisirwa akandipa example yekuti aiwa zvinhu zvinogona kunaka zvakafanana nekuti iwewe kana wakanga uchinzi kandemiri uri mumba mababa wako paunoroora uchitangawo musha wako unoramba hako uchinzi kandemiri asi une maitiro aunoitawo mitemo yako kuhoko kwako kumba kwako kwavawakawo ndo zvandakapindurwa nemumwe izvozvo
No, Mukoma Jonga Nzwenga. No matter how much lipstick you put on a frog, it remains as ugly as it is. Mnangagwa doesn't need any time. Let's give him time. Because he's someone, even the cabinet. Once he was the president, we're expecting some changes in the cabinet. Kudai akatunzira new faces in cabinet, that are better. So all the horses, all those guys who have run down the industry, all those guys who have looted the diamonds, Obedumpof. What do you expect? What change do you expect from Obedumpof? Actually, Obedumpof, his right place was supposed to be in prison.
Vachikumba hatigone hedu kuti titaure mazita evanhu nokuti vanhu ivava vasati vasungwa nenyaya dzamune muchivapomera
vanhu vatori netangible evidence titori netangible evidence ndeyake ungatarisa all the service station from Bulawayo to Vikfors they are owned by Obedumpof he even owns a takeaway in Hwange inonzi Miners and even the public toilets that Badrama Turan they are Obedumpof
rambai muri parunhare vachikumba taita muteereri rambai muri parunhare gande tine muteereri
ye chonga silo mulaleli kunjani yebo
kunjani
siyaphila ngubani igama
Masangano
oh unjani Masangano
Mashangana ya
yeah. Okay uvela ngapi ibizo le page bridge inle
lise isenemi yami le
ye ngithi kungapi ekhaya
ekhaya ngiphuma eShirezi Malipati
Oh ye, hayi ngilizwile ibizo lakho. Siyabonga kakhulu ngokusithinta lapho ngasiphathisa.
Okay. Okay, mina ngibona ukuthi i-government le ikhona ayikho into ezayilungisa.
Mm.
Because you wanna even mina ngiphume ekhaya ngisuke ngiphume ekhaya nge-New Year.
Yeah.
If ungalalela i-radio Zimbabwe, izinto lezi zive zikhulumwa before.
Mm.
I-new government leva ti khona ka Mnangagwa kuyafana vasakhuluma izinto lezo zakudala lezo.
Mm.
Manje angithembi ukuthi khona into izolunga because uyabona ukuthi ma ufuna ukugibela imoto bathi imali yakho isefonini, ucabanga ukuthi ma ufuna ukugibela ibhasi bathi imali yakho isefonini, abafuni imali efonini bafuna imali ye-cash dira labantu.
Mm.
Seyinkinga elapho yokuthi imali yakhona yahlupha ayitholakali imali yakhona.
Oh hey. When ungaphi kwakatheso, so ungaphi kwe-South Africa?
Ya ngisePitori.
Oh, ePitori. Ubuhambile nini? Ugcine nini ekhaya?
Ngithume ekhaya nge-New Year.
Ngifike
izolo, ngifike izolo, ngithume ekhaya nge-New Year.
Ah, okay, okay. Kodwa khona kunjani nxa ukhangela ukuthi sokulo hulumende omutsha? Kuyatshengisa yini?
Akutshengisi next because izinto zakhona nemigwaqo ayihambeki, ayikho into le seyizokhombisa ukuthi izinto zizolunga.
Mm.
Ya, sazi khona le madrobheni le, but lapha kufana namadrobha amancane labo esirezi nale ma-rural area, kusafana.
Mm.
Ya, ngibe ngifuna ukukhuluma into le ingahambelani kona lokhu sikhuluma kumanje, ungangivumela?
Ye, ungakhuluma.
Ya, ngibe ngifuna ukukhuluma nge-MDC ukuthi i-MDC mina angiboni la iyakhona because uyabona kungcono bafake oro uNelson Jamisa because uChangirai ugula right through uhlala sesibhedlela. Manje ngibona ukuthi into lese ngiyibonile lapha emakhaya i-MDC angithembi ukuthi masizobuya kuma-election sizoba maybe sitholile inye i-opposition party ngathi ingcono.
Mm.
Because uyabona ukuthi ama-policy e-MDC anekinga ngoba abakhombisi ukuthi ma bafuna i-vice president uyabona kufana nokuthi siyazi ukuthi uThokozani Kube nguye aba kuyi-vice.
Mm.
Mara bathi bayofuna abalandeli bayi-2 akuvotwanga kwenziwa njani but ngendlala engibona ngayo ngibona ukuthi i-MDC angiboni la iyakhona. Ya.
Ah, okay. Hayi, sibongile ngembono yakho.
Ya, yeah, thank you.
Okay, thank you so much.
Yeah.
Jonga. The caller there is saying, the situation is bad. He was there from, he left yesterday.
Mm-hmm.
And he says, the situation is bad and it's actually getting worse.
Mm.
And also, he's not happy about the situation within the opposition. He says, why doesn't Mr. Tswangirai pave way for someone like Nelson Chamisa?
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Mm.
Yeah.
But on that one, is it not like the party has to hold some special congress or something?
He had an explanation for that. He
okay.
says Thokozani Kube was the one who was elected by the people. So why doesn't, if she can't take over, then Nelson Chamisa, I don't know why he's choosing Chamisa. But he had that point that Thokozani Kube was chosen by the people.
Mm.
So anyway, that's another issue for another day.
Yeah, that's okay. Regarding Mwenda Kunava Chikumba. Chikumba, mchiripo paru narega?
Diripo mkumo.
Inyaya imu yangai chitarisiru one wano, imima amuru kumusha, zikuru tunungo tarisira utu wano. Waruku wana eriso wano tarisira. Tambo kwa mshitara nyaya kunetza kwa shirimu ya shirimu. Kupa nyaye kuri mapa. Tinuna wakuti urumende ili kubasira varimi nenya zana command agriculture hezi kwa ane command livestock. Zinu za munga tarisira ili kutishinga pundu sanyika mkatime urongo wa urumende.
Kudai zanga ziri zinu zunetukwa pachena. Zoguti munuese as far as you are a Zimbabwean citizen without being affiliated to certain political party. Unokwanisa kuwana zwe command agriculture hizo zwezu. Kwa hizo taiwa, zino kwa nisa kuwa pundutu kuwa nwe kuwa nawe Zimbabwe. But zini zino kuwa nukuti uruku ba from the political home yaani. Kana uruku kwe non-MDC supporter, you won't be able to receive those fertilizers or mbeu zirukupuwa wano. Wazi wani kwa jitu opposition. And wano wacho kuzantefa wacho, wasi futi mese warukuwa na mbeu kana fertilizer. Zinoweza wanawajitarisa zokuti uruku wangawuri kupi uri kuchikwa kachipi chezanu kula kostere kana kuti uri G4 aligned. So hazina pundudzo bocha tinodambisa kuti kana chikafu chabu kana mbeu yauya kana fertilizer yauya ngaipiwe mazi ngaipiwe vanhu as far as they are citizens without engaging the political affiliation ye munhu.
Ko yawo nyaya yeutungamiri muMDC yataurwawo na nemumwe mutereri bisiwo hangu kuti nyaya yanga isiri muhurongwa hwekuti tingakurukura pano pachirongwa imiwo munoionawo sei?
No, inyaya yakanaka sekutaura kwaita. I think he presented his facts according to what he wants to see happening. As MDC, it has got a constitution. Leadership change can only be done at Congress or extraordinary Congress or a National Council. A National Council is the highest decision, is the highest decision making vote in between Congress. Inasmuch as I'm not the rightful candidate to respond about that, but in the Nengo Orione Kakuziva, Kambijana, what is it that is supposed to be done when you're about to institute the leadership change in a party? You know, we will wait for our constitutional bodies, Edu, which happens to be the National Council, Extraordinary Congress, or the Congress itself. Leadership change. Apana aisi mosa munu kutaura maone rake, kudai pampo dai, kudai padai. Aywa, iko zere munu, everyone have got the, that's everyone is right to say what he or she wants to see happening. Saka iko zere hao, matarua haita right. But now it's up to, you must now convince the National Council people, those who sit in the National Council, so that they present that before the National Executive, the Standing Committee members. Kana angabudirira wangaita rombo rakanaka tokwanisa kutenda kuextraordinary Congress depending nekuti vanhu vaona sei muono wake kurwara kwemunhu kuti president ange varwara so he must leave, he must resign. I think is something that is very much unfair ngokuti sevanhu ka we don't discriminate against illness. Everyone is susceptible to be ill, to be sick at whatever time. Anyone, munhu wese unokwanisa kurwara any day, any time. Takuzoti ndarwara inini ndine position yangu kana kumaizi kwa zichibva nekuti warwara. Izvo zvinenge zvakaoma izvo. Handisati ndamboona zvichiitika. Kana baba warwara pamba saka musiri baba. Aiwa handizvoba. Asi kuti tarisiro iyoyo yaainayo yakanaka. Zvinokwanisa zvekuunza hope kuvana veZimbabwe kana leadership yavo ingavawo iri muposition yakanaka. What I can say in good standing position, good outlook.
Thank you so much. Vachikumba ramba yanyemeri parunare. Chris, tine mumwe wadare wedu. Tinava Dennis Juru vanove mutungamiri wesangano revanotengesa kana kuti vanotengesa mhiri kunze kwenyika International Cross Border Traders Association. Va Juru Magadi.
Tripo Magadi mkoma jonga ne vadare venyu naro goredzva.
Aiwa goredzva tinaro. Nyaya tirongo kurukura ndeye kuti vakaenda kumusha nevainzwa zvaitika kumusha vangotudzwa kuti shandukudza vaitarisira vakaona dziriko here nokuti vamwe vaita tukaenda kumusha kekutanga after makora akati kuti nenyaya yekuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havachisiri pachigaro. Vamwewo vachiti regai tiende timbonozvionera pamunhu sefodya. Ndo nyaya tiri kukurukura. Asi kana mune imwe inogona kukurukurika mudariro tinoizeya. Pano hapana makuwa embwa. Ngatitaurei.
Hongu, mukoma tataka tarisiro shanduko huru chaizvo. Nemataurirwo hwayo anga achiitwa nyaya yekuve pachigaro kwava Munangagwa. Tese tatichitarisira kuti kuzvishida kuZimbabwe kuchaita shanduko huru asi taona sekunge zvinenge zviri pamapepa vari kuwanza pamapepa zvinhu zvavo uye sekutaura kwamboita vachikumba nyaya iripo ndeyekuti hakuna chinhu chitsva chatiri kutarisira chichaunzwa nevarume vagara vari muZANU PF uye vari mukabinet kwemakore 37. Isi tichingozvarwa takangosvikira ZANU PF iriko vaMugabe na iwo same ministers iwayo. Saka andione zvinhu zvinobatsira kuti bazi rafa rakapaka parafa zvino zvingati chindei driver. I think bazi rakatofa ka ndori ngatochinjwa kutozi haiwa ngakuiswe bazi rimwe kuti zvinotakura vanhu vaende. Kwete kuti mori taurira izvo nekuti nengoti driver achinjwa saka bazi raakutoenda andione zvichifamba zvakadaro. Vamunangagwa vakauya muSouth Africa muno mutikano vacherera kuSouth Africa vachitaura zvavaita urawo kunyanya nehondo yekufamba kwavakaita zvairatidza kunge zvine hope zvavaitaura asi ndiri kuona kuti panenge pasina hope yakanyanya ndofunga nyaya yekungoshaika kwemapurisa mumigwagwa ndo chimwe chechinhu chavanenge vatigonei. But still hazvisizvo zvinganyanya kuita kuti vanhu vadye sitereji izvozvo. Pari kudiwa zvinhu zvinoita kuti vanhu vadye ukatarisa iye zvinoizvi mabhodha kunzi kuzara vanongori same people ivavo vaiva nongonihodha nekusengesa ndo vaitozadza bhodha uye nyaya yesystemu yavo yei yange yakatodhakwawo zvayo yezimura ndo yaizadza mabhodha zvikabva zvaita kunge vanhu vaita chipatapata kumhanya kuenda kuZimbabwe asi zvinhu chaizvo hazvingashanduka hazvaita. Of course ngavapiwa havo chanzi yekuti vaaningirike kusvika pane zvoitwa maelections iwayo tine chinguva kuti vanenge vaita shanduko ipi but I don't think kuti shanduko ka inomboda taini yakareba sei. Pane zvimwe zvinhu zvekuti vakada kufumuka vakatochinja mutemo kuti posa haichisipo hazvitomboda kutombonopirwa midzimu kana kuti kunodii kuti posa ijitwe. Posa inongomuka isipo semaitira vaingozviita mauzira avakaiita haina kumbotora kana mwedzi yakawanda 90 days and 100 days dzavari kutaura gadza ngavabvise zvavanokwanisa ngavambozvibvisa tivo zvimuke zvakabviswa kunze hakuchisina posa hakuchisina mutemo wakati wakati. Mapurisa ese aya matrafic aya ngaabviswe ese titange kuona matrafiki matsva anodzidziswa zvetrafic asina kutrenwa zvechipurisa zvekuti parod unozi ndaakukuita cheri ndaakukuita sei tirikumboda kumboonawo upenyu hwakanaka. Hatichada zvinhu ngavatibvisire izvo zvavakaita zvanga zvakaikana kakekuti vari kuti zvazvakaitwa navamugabe ndavazvibvise kana mangwana chaiyo.
Kupanyaya yekuti vari kunze munge muchivhota tambotaurawo nevamwe vari kuti vakatomboenda kumusha vakanonyorisa kuvhota imiwo mune urongwa hupi nokuti dzimwe nguva mumwe musi kunongomuka kwakanzi aiwa maakwanisa kuvhota muri munyika dzamuri zvii zvamungataura nokuti pachine nguva here yekuti vanhu vanga vachizorejista.
Zvamunoona of course tingati zvoni nyaya yakanaka but nyaya yachona ndiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vezimbabwe vari kunze kwenyika tingangoti 20% yevanhu vari kunze kwenyika muzimbabwe kunze kweZimbabwe ndo vane mapepa ekuvhota. Remember zvikanzi vanhu vari mudiaspora ngavavhote kunonovhota kazhinji chete handitoziva inini kunovhota munhu ane pemiti ndo umbowo wekuti unogara kunze kwenyika uri mugari wekunze kwenyika. Zvinokatasa nyika yakaita seSouth Africa ine maZimbabwe anotosvika kana 5 million pa 5 million iyoyo vanhu vane mapemiti havasvike kana half a million. So still inongori problem but still problem yevasina mapepa haifanwa kwasikita yevane mapepa ngakuitwa kuti vane mapepa vane mapemiti avo vakwanise kunge vachinovhota but nenguva yasara iyi kana zvakanetsa kudaro kuti vazviite munyika kuti kurejista vanhu kuvhota ne BVR iyoyo handione kuti vane mukana wekuti vaite kuti vari kunze vavhote. Uye zvekare hurumende yeZANU-PF haitrusti vanhu vari kunze kwenyika kuti ingavavhoteri. So rimwe dambudziko guru iroro rekuti vanogona kuve vaine mweya wekuti ava havativhoteri saka havazoisa simba rakawanda but isusu tanga tichitiwo sevanhu vari kunze kwenyika tinokontributa zvakanyanyisa paekonomi yeZimbabwe. Iye zvino izvi unotoona kuti nyika itorarama kunyanya nemari dzatotumira kumusha. So vanofanwa kutipawo mukana wekuti tisarudzewo hurumende kana tichovasarudza ivo tovasarudza ivo kana tichiri tiri kusarudzawo vamwe tisarudze vamwe tichisiyana nekuti tinenge tichisarudzani.
Aiwa maita basa, thank you so much. Please do stay on the line, Christine Mutereri.
Iye chonga silo macho kunjani?
Yaphila baba.
Ye ngilenelisile yini igama lakho ngumacho?
Mshosho.
Oh mshosho, ninjani ma?
Siyaphila baba njani?
Ye ungaphi komhla?
Mina ngise South Africa lapha.
Oh, South Africa, ngabe Johannesburg.
Johannesburg, ngihlala kwa Johannesburg.
Ah, okay. Ungasiphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje?
Noma ngilibambele ngaphakathi, kodwa ngiyalizwa udaba leli, kuba ngindawo udaba lamavoti.
Mm. Yebo. Besikhuluma la ngokuthi abake bavakatshela ekhaya. Uke wafika ekhaya?
Hayi, ngalesikhathi azange ngifike ngivakatshele ekhaya. Bengilapha eGoli, azange ngiyefika khona ekhaya.
Ah, okay. Ah, ungasipha-ke imibono yakho.
Ya, mina bengifuna kakhulu ukukhuluma ngodaba lokuvota. Okubalulekile ukuthi isizwe i-government esizimaphi esinikeze nathi ithuba esingaphandle ukuthi nathi sifake i-voice yethu ukuvota. Kodwa ngesimo esikhona kathi sekhaya nabaphathi abakhona kathi sekhaya angiboni kwenzeka konke lokhu. Angiboni kungayenzeka konke lokhu. Kodwa kufanele basinikeze nathi sibe nelizwi kulabo baphathi azosiphatha. Ngoba nathi sinje sinesifiso sokuthi sivikele ekhaya sesibezele ekhaya. Labo bantu simele sibele sesenzele ekhaya kumele bakhethe nathi sibe nevoice kulabo bantu abazosiphatha.
Hayi, kuyezwakala Sibili. Kodwa wena wabhalisa yini kuvota?
Angenelisanga ukubhalisa ukuvota ngoba bengilapha eSouth Africa.
Okay.
Kodwa ingazokubhalisa zonke nginazo, zonke ngimphelele ukuthi ma ungathi kuyabhalisa kusasa sizovota singapha, ingazange ziphelele.
Hayi, kulungile, siyabonga kakhulu ngembono yakho.
Siyabonga baba.
Yes, John Guy, the caller there is, is insisting that voting is the right way to go, but he says he doesn't see a free and fair election because of the circumstances, I guess.
Which circumstances?
The electoral reforms.
The involvement of the army.
The reforms mostly, and, He hasn't even registered. He says he wished that he could register when he's in South Africa because I think he's that kind of person who, because of work commitments, he couldn't go to Zimbabwe. But he says, right now where I am, I've got all the paperwork, but I can't register.
Hey, Rachikumba, Mchiripo, Yeribaru Nare. Hello, Rachikumba.
Yes, I'm still there.
Okay. Maybe you can give us a brief description of what you saw in Zimbabwe, not looking at the political issues or the economic issues, but general standards of living.
Yeah, general standards of living, nothing has changed much. People, they are still suffering the way that they were during the Mugabe era. They are still under the same conditions. Nothing has changed. Actually, what they have changed is the prices have skyrocketed in supermarkets. People, they cannot access cash, even Echo Cash. If you want to get cash, maybe through Echo Cash, there are some 20% fee added on top of the amount that you want to get from Echo Cash. Echo Cash is the only means of what I can say, liquid cash that the people are getting. But for you to get $20, you need to add 20% of $20 on top of the amount. So people are suffering. The prices, those fees for EcoQuest, they are far much higher than the banking fees. So the situation there, people are really suffering. I was in my rural area, Chipinge West. People are suffering. There is no cash. We were back to South Africa like us, who went there with some little rands in our pockets. 100 rands was going for seven, I don't know if I can say $7.50 or seven fifty bond. And that $7.50 bond, you cannot buy even cooking oil in a sugar for 100 rand. Yet, when you are in South Africa, with that 100 rand, you can buy cooking oil 2 liters, which goes for 29 rand, 2 kg sugar, which goes for some, you know, you can buy even 2 liters cooking oil, 2 kg sugar, 2 kg rice, salt with 100 grams. But when you're home, you can't buy 2 of the 4 items that I've listed above.
So the prices are too, way, way too high.
Way, way too high. Mm. Way, way too high. Let me give you an example. I bought 2 liters for cooking oil at 29 rand in South Africa. But back home, they're going for $4.30. It can be dollars or a bond, which is something like 70 rand when you're in South Africa. So it's not affordable. It's beyond the reach of many people. And we are talking of rural people, rural area people, who are not having any source of income. Mm. So things are really bad back home. They haven't changed.
Yeah, Chris.
Yeah, too bad. Anyway, let's go to Mr. Juru. Mr. Juru, when I skis a cloak, lapa, wasi pa imbonacum, bana, bako na banyi. Abayekele ukuya ekhaya ngenxa yokuthi besabela udaba lwamaphepha. Ungasitshela nje ngodaba lo.
Ngibenze VFS Center la kuyenzwa khona amaphemithi eGauteng. Le ndawo ise-Midrand. Ngibengikhona namhlanje, I spent the whole day there. Kunabantu abaningi.
Mm.
Kunabantu abaningi kakhulu. Wazi abantu befika, basika isi balethwe ngabalethwa ngamabhazi.
Mm.
The way bafika ngakhona.
Mm.
And you know, ama security akhona they are corrupt. Ukuthi you know, uyangenelwa ngomuntu ongela even i appointment for that day. So abantu, you know, sometimes they end up bengatholanga ama bengakwanisanga ukusubmit ama application forms abo for those abane appointment yeah that day because of corruption in ama security akona. So abantu they wanted to make sure that baya submit ama paper abo first bengakahambi ekhaya. Because this is life. Mm. Without eternity, akula mpilo, basu pila nzima. So I'm sure the reason why abantu bengahambanga ekhaya is because bafuna ukulungisa amapaper first, and then amapaper sewe right, bengawazi ukuhamba or ukuyenza anything.
Mm-hmm. Jonga, you get that point. He says most people probably couldn't go because they are still trying to process.
Wait
their...
Wait for the ZEP.
Mm. It says you went there today where they are processing. It saw dozens and dozens of people as if they've been bust in.
But didn't they close that the deadline, wasn't it?
It was extended.
Oh, okay.
Yeah, so Mr. Juru, the extension goes up to when?
I think I'm not sure of the date because it depends with who got the last day, but they closed on the 3rd of November. To apply online, but they can still give you end date. So I'm not sure of who is the last person. It was closed. The online application was closed on the 3rd of November, but receiving applications, they are still receiving, and you can't know who is the last person.
Mm-hmm.
Oh. Yes.
Ya zvakaoma. Regai timbonzwa kuti vachikumba vari kuonawo sei tichitarisa nyaya yematambudziko akatarisana nevana veZimbabwe zvikuru vari muSouth Africa. Vachikumba tiri kutaura nyaya yevanhu vakamirira magwaro hanzi navajuru zvinogona nge zvakaitawo kuti vamwe vane chitsama vakunikane kuenda kumusha nenyaya yekuti vanga vachimhanyisa-mhanyisa nyaya yemapepa iyoyi. Mune vamwe here vamunoziva vanga vakatarisana nedambudziko iroro?
Sevandinoziva vatori nedambudziko iroro. Hapana kana one of all the people that I know in South Africa wakakwanisa kuprocessirwa mapepa mapepers paperwork yao mapermits yao ma ZPS permits vese vandinoziva hapana kana one ati auya nepermit yekuti zvangu zvakaita vakaita ma online application vamwe vachitoenda ako kuma VFF centers ese akaanaunzwa but there is nothing tangible. They spend the whole day waiting for the processing of the papers, but nothing is coming out of the process. So it's just a tiresome process and nothing tangible at the end of the day. Chinokwanisa munhu achitaiwa inini ndazotora the whole day nhasi asi ndazowana permit yangu. Saka as it stands now, handisai ndawana kana mumwe one person hake munhu wana auya achiti permit yangu yakabuda iri apa.
Hata atanga kubuda here mapermit kana kuti vanhu izvezvi vachiri kungogadziridza waro wemapermit.
Ya vanotouya ungatomeka an application unobva kuto nemarisi dzese ungaita zveseka haasati atanga kubudaka but kutopedza process yacho. That process yekutoti ndakatopedza everything ndangomirira kuti azo issue out. Hapana ava successful pane vandinoziva.
Maita ramba yimuri parunare vachikumba. Toya kuna kune vajuru. Kune mikana here yamuri kuona ingaita kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vade kudzokera kumusha kunotanga mabhizimusi.
Yes, nezvi yes. Hapana mukana wato watarizika. Asi mukutaura muma social media tinoona kuti vari kutaura chaizvo kuti aiwa zvaita zvaita. Kati hapana anoda kuti anove aitwe muenzaniso yekuti zvinhu zvaita muZimbabwe because nhoroondo yehurumende yeZANU-PF vanhu vanoiziva. Saka iyezvoizvo vanhu vakangomirira kuti regai tisange tamboona kana zvaita tichazoziva kuti zvaita tichiona kuti zvaita. Hapana aroda kuenda kuti anoti inini ndakunoita zvinhu but vanhu hope chaichaiyo uchitaura nevanhu vanhu vari kuti vane hope because hope yaisi yekuti vanoda utungamiriri huripo but vaya vasingadi utungamiriri hwavamugadzi. Saka nyaya iri toripo ndeyekutoti vanhu vakatomirira kuti vaone kuti zvaita here. Saka mukumirira kuona kuti zvaita here ikoko ndo mukusatoita kwezvinhu kwachona because ivo vari kufunga kunge vachinoita kuti zviitika vakangomirirawo kuti zvaita here. Saka I think vamunangagwa vakahwina maelections ari kuuyaya vanhu vobvuma kuti anga ari free and fair opposition yoti aiwa tadyiwa hedu aiwa vanhu vati vanoda vamunangagwa. I think vanhu vanotanga kuenda kuZimbabwe vachinoinvesta uye 100 days ndavakataura izvi kuti patange paitika zvimwe zvinhu kutosungirirawo kwavakaita kuzvinofunga kutoti zviitike. Zvikaitika izvozvo ndofunga vanhu vangatange kuchitounyevenuka kuti kunenge kuhanani hende. Kuti chimwe chinhu chiri kutyisa vanhu futi mukoma Jonga ndechekuti izvoni sezvo takatasana nemaelections kukahwina opposition vari muchiuto vachazobvuma here kana vagona kumbobvisa vamugabe vemuZANU-PF vachabvuma here kuti kutonge opposition. So vanhu vanogona kufungidzira kuti kunogona kuzoita kusagadzikana muZimbabwe mumashure mesarudzo dziri kuuya idzo kana zvikasabuda sezvinenge zvichitarisirwa nevechuto. Saka izvo zvese izvozvo zvinoita kuti kushaye confidence mumainvestors.
Thank you so much Vajuru, please do stay on the line. Christine mumwe wevadare wedu vatinomambeu vanove nhengo yeZimbabwe Exiles Forum. Vamambeu vanogara kuSouth Africa asi pari zvino vari muZimbabwe kwavari kushanya. Vamambeu mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei kuZimbabwe ndo machingamidzira atingakuitai nhasi pachirongwa.
Kwazivai mukoma Jonga navateereri vose.
Aiwa Esteri watano kuno.
Chekutanga tinoda kuti nyika yedu yeZimbabwe inyika yakanaka ndiko kwambiri zvangu ndichitaura neni. Dambudziko ririko mapraizi ari kuita senge hatina kumira zvakanaka. Saka chikurudziro chiri kuitwa navanhu ndechekuti dei hurumende yavamunangagwa yagadzirisa nhau dzamapraizi kuti vanhu vagode kutenga muzvitoro. I think ndo dambudziko rekutanga. chechipiri chandinoda kutaura ndechekuti vana veZimbabwe vaibva mune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa vakanga vachishupika kana vasvika pabhodha kuti vauye nezvimafuta nezvisipo nezvimwe zvakadaro daro iko zvino yazvava nyore vanhu vari kungouya vava vakatakura zvisipo zvavo magrocery avo vachikwanisa kuzoriitira mhuri dzavo chimwe chinoonekerawo chachinja mukati memafambiro emigwagwa mapurisa aya anga agara achititambudza mumugwagwa hakuchina naivo vatinoona vari mumugwagwa vacho mapurisa acho ane hunhu avanochiremerera saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuona mukati menyika yeZimbabwe chimwe zvechinofadza kuona ndechekuti mukati menzvimbo dzinganzi nzvimbo dzekuzvira zvakaita mahotera nedzekutandara munoonekwa muchiita kunge mune vanhu vakati wandei kupfuura mazuva akare zvinoreva futi kuti inyaya yezororo uyezve nekupinda kwavanhu vakawanda mukati menyika then chimwe chatinoonawo ndechekuti kune zveupfumi nokuti zvine upfumika ndo zvakakosha kuti ikonomi yedu isimuke ndakasvikawo kumahofisi eZimbabwe Investment Authority vachitaurawo kuti vari kusangana nevanhu vanobva kunze kwenyika vamwe vana veZimbabwe vari kuda kuziva kuti vangadyara mari dzavo sei mukati menyika mune zvipitipiti mukati memabazi ehurumende vevanhu vari kuuya kuno kuzotarisa kuti chii chavangaita kuti nyika ifambe asi chandingangotaura hangu ndechekuti as much as people can be skeptical I think we should not remain skeptical we should put the system to the test vane chido chokuita mabhizinisi munyika yeZimbabwe I think this is the right time that they could do it vanodawo kudzoka kuzogara vachizotsvaka mabasa vangaita matambudziko I think it's not yet the time yekuti vauye kuzogara vachitsvaka mabasa asi vane shungu dzemabhizinisi ngavauye ndamboendawo kumabazi ehurumende kuya kwataiziva kuti kana tikaenda usina appointment vanga vachingokutarira vasingakupi sevhisi asi mune mabazi wanda svika ndichifambira zvangu zvandanga ndichifambira tanga tichitambirwa kana kugashidza nemufaro vachida kuziva kuti vangatibatsira sei saka on the overall tingangoti Zimbabwe is getting better we have got problems here and there sekurwisana kwakaitika mukati medhorobha nezuro zviri zvinhu zvatisingakurudziri kuti zvinge zviitika asi Zimbabwe I think at the moment is on the right track albeit being somewhere here and there ndosida kuzoitwa
thank you so much ramba yanyimuri parunare vamambeu timbozwa kune mumwe muteereri tine muteereri azonzi andizoni ndagona here kudaidza sitairi makadii
ndinofara hangu mukoma makadii zvenyu
ndiri mupenyu zvikuru ndagona here kudaidza sita renyu
magona chaizvo
pakanaka muri kufona muri kupi
ndiri kudhedheni
ku South Africa
South Africa wongu
aiwa pakanaka makakwanisa here unge muchienda kumusha pazorora
mukoma kana chokwadi izvo ndiri pabasa handina kukwanisa kuenda zvokuti sisi kana vamwe vadzoka ini totorawo time wokuenda kutomboenda kukumba
ehe aiwa izvo hazvikutarisei kupinda muchirongwa chirongwa ndicho chitipewo pfungwa dzenyu
mukoma vadzoka toda kutaura ini chiti vanhu vazhinji tisakangane chezuro nehope ava vanhu vamwe chete zvakadasana bisa munangagwa vakauraya nyika vari pamwe chete navaro bazoti varo bhati vakauraya vese mumwe nomumwe ainokora achiendesa kumusha kwake zvino inini kuti kuvanhu vese eZimbabwe ngativapei mukana vekuti vachitora zvokuti vapedzise zvakanga zvasara kunyanya masoja bhozo vari ambisha kuti vaite sei vazadzo hove dzavo ngativapei mukana kusvika pamanext election this year vatore vazadze hove dzavo then zvinozobuda very after vazviaccept because this 6 months or whatever 7 months inguva yekuti vatore zvakasarira namarangu nezvimwe zvakasarirasarira zviite zvavanga vachiyana namugabe vatorewo ivo kuita kuti vasazoramba maelection vachinge vadyiwa Zimbabwe haidi kurisa bendera kuti vanhu uyai muuniversity kunoinivhetwa kunoinivhestwa kunoonekwa kwega nemabasirwo anenge achiitwa kati nehurumende nemitemo yemaproperty right nemitemo yakafana nekuti chii kana kuti wadyara mari 60% yonziyeyo wakutora 49% inini muri dzwedi zvinimbototora 51% azvii zvino inini mo hakuna munhu anorodza bembera kuuyai kumba kwangu uyai kumba kwangu munhu anouya ega mushure mekuona kuti izvo zviri pamba apa zvinhu zvinoyevedza zvinhu zvinofadza
asiseza
vanhu uri shato iri kunyangira kuti kana vachinge vainivhesa vozofamba sezvo makaita zvimwe zvii mazona Asisi mwenye kapuza yezimu.
Mkoma azonzi, ndikubatei mromo. Ndinoziwa zimwe nzimbo mneme ya matunu, kusanganisiro kumisha kwangu muna wakaita ndari. Anoto daizira wanu kutikuwa ita ngomega na kutane ndari. Saka, Zimbabwe inga tazoka kucheve zawanda kuya kune investor.
Uya nukai zemezile kupaita ndari ya, kuma faro nukunu jikofu nuniwa. Kune muna nushe jira kwa wika zimbo mko. Udarenga uya kata susakute marakura. Nukata unashiri kwa kuru uoma isu wako ha, ala uya na udari kwa kuru. Pazima zona ha. Ala wani baka turatiza mawara amo. Ma investors haku ziwa kutiba na wako investor, wano kutamba zinu mangwano utuwa. Those are the same people.
Makanga wanyu kuti mutemo mwe iwe we indigenization wakarerutswa ka zvango sara kuzvanikwa zvakaita se platinum ne ma diamonds but zvimwe zvese zvakusina mutemo 5149 kurakidza shanduko ikoko
ndakazvibva kuti izvi zvakashanduka zvese mutemo yakaita saiyoyo asi musakangani vakomana kutizo vanhu ava hakuna vatenda navo. Kukuti makawa chende, ok, wakuna nga kwa chenda kibungwa wakangu wale utapungwa jowa wakata kukita shangu. Asuko wana china maastari, kukua wakata wakata wakita, minister of finance. Awakamu wakata 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 around this room. Anima zona ha? Hakuni sangu wenda ikuta, uyeze, wadili chutu, kana wakutuweta, abusi ya basara mwuri chutu, na wakata 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 Tabisa mwenyekumba, yuko kuya karo wa yeye. Ni yangu na ifara, yuko karo kule kwa mkuu. Kwenye kufara uti baadhi ya kujenga power. Sisi ni yuko power juu ya kufunga na leo jake pass is done here. Juu ya kuvuta juu pass ya uzuri juu ya kuvuta. Zimbabwe away the connection. All what is happening, leo jake pass is done here. Let's not get content too much about what we're excited about. That we are very focused. We are here, yaga. Ini zaka wada zuguti vana wangu na kule nye uta kujibinda kujibokile mbu ina zeni wana wakua na zugu na yuvita. Kani ya kani matete. Kaguna nuwea. Ini ni diaspora. You can't call me. Kudami wei kumbami njeze. Why should you call me?
Maita basa. Maita basa. Kuru mko mazonzi.
Mokuna kujini fonde era. Mokuna kujini fonde era wonga.
Thank you so much. Aywa. Tisaramba chukubata ya maita basa. Okay, thank you, Chris. The caller, Mr. Azonzi, who is in South Africa, he says people should not forget the past so soon. There is nothing that is different from the previous dispensation, the government that was led by former President Robert Mugabe and the current president, Mr. Emmerson Mnangagwa. Mm. They are the same people. We have been in the same government for the past 37 years.
Mm-hmm.
Yes.
Mm.
So, but you know, sometimes people are just scared of like a snake.
Mm-hmm.
If it peels off that skin,
mm-hmm.
it's just not to vulnerable. And mm. it can stay there for a year or so.
Mm.
But if you just look at that, then you are afraid of getting anywhere nearer that area. We mm. used to do that when we were young.
But
forgetting that the snake might have even moved closer to home.
Yeah, let's go to Mr. Chikumba. Mr. Chikumba, are you?
Yes, how are you, sir?
Good. Mr. Chikumba, sorry to put you on a spot about your party, but you know we are having lots of questions of the visibility of the MDC. They're saying that you know by this time we know it's only like 7 months to elections, but you are nowhere to be seen.
You know the problem that we have with the people who are talking of visibility.
Mm.
These people, they might not be on the ground.
Mm.
We have got a lot of programs that have been lined up by the MDC. Door-to-door campaign, people making people to register to vote in the rural areas.
But
in terms of visibility, people are not, MDC is not visible in the rural areas. I actually don't understand that. And I don't know where are they getting that from.
Mr. Chikumba, let me ask you another question before you go any further about this door-to-door. The question that people are asking is that, fine, you have this door-to-door campaigns, but why now at a time when you are supposed to be testing the new administration. For example, we don't know if the MDC today asks for permission, to hold the rally. What happens there? Or after the rally, is there going to be violence? The system is not being tested. That is what we are getting. That is the question. Because door-to-door, we understand. But why door-to-door now at a time when you are supposed to be shaking that system and seeing whether it's a democracy or the eyes are on Zimbabwe right now. Everyone in the world is watching Zimbabwe. And if something was to happen to the opposition, obviously people are going to see. But you are instead going door-to-door at night and sometimes you don't even know what time.
Oh yeah, I hear your question. You know, we are on a critical moment of registering people to vote, so it doesn't help to hold the rallies or to demonstrate while it's taking time, the time that you can use. You must utilize this time because already the voter registration program has been extended, so we must utilize the extension. People must know everyone is for every rightful minded person is every rightful minded person motive must make sure that everyone must go and register to vote. We must motivate our comrades. We must motivate all the citizens to go and register to vote. Then we come to testing the government, the new government, if they are going to follow the rule of law. The time will come. But we cannot spend much of our time testing the depth of a river with the body feet. You know, you can't test the depth of a river. What is there now? I think we can see the Bora. Bora report with the ground. The ground is easy. A deadline, I can extend why I can't work with it. Don't you end up a ground demand? But we also need some reforms to be in place.
But don't you think just a quick one, just 30 seconds, like Chonga is saying. Can you convince me to go and register? What, yet you haven't convinced me that you have the policies that will make me vote for you. Is that not putting the cart before the horse?
Sorry, I'm not getting your question.
Let's give Juru a minute.
Juru,
I'm not getting your question.
Ndiripo hangu, ndiripo vashe.
Taura itinzwe.
Chamina ngutaura kuvanami Zimbabwe, ndeche kuti, we cannot live in the past, we in the past. Optimistically with the future that has come before us. Saka, zvekuti ingana, akambodai ingana, akaita sei, I think we judge people with what they say when they come to us, and we go back to their offices and test the strength of their words. And we are putting our government to the test, and if they do not deliver, people know what to do, they will vote them out in elections. But we cannot continue to judge our country on the past that on the past bad practices that were committed by the regime under Mugabe. That would be very unfair.
But Mr. Mambeu, kune vamwe vatori vari kutotya sarudzo kuti pamwe va hurumende haitambire zvichabuda musarudzo. Ngoti iga.
No, I think I regret kuenda kuma elections nokuti vanhu vari kuti inogona kuramba hazviti ise izvozvo. Tongosunga ngombe chete chero kuti tisina chizvo chokuti mvura ichiramba ichiuya here. Zvakangofanana nekurima. Hauzoregi kurima nokuti kwazi gore rapera zvakamboita sei. Hatidaro. Ngatiite zvinoita kuti tika yedu ende mberi. Kana vazoramba tichazviona ikoko. Tinoyambuka rizvi tasvika.
Okay. Mr. Juru, are you still there? I
can hear you.
Hello, Mr. Juru, you're still there?
Yes, I can hear you.
Sorry, unfortunately, we have run out of time. We've been trying to talk to you. We wanted to give you the last word, but unfortunately, time is out. We'll get to you next time. that day was Mr. Dennis Juru of the International Cross Borders Association. We also had Mr. Oliver Chikumba, the MDC, National Youth Assembly in Limpopo, South Africa. And we also had from Zimbabwe Exiles Forum member Tino Mambeu. And from me, Chris Gande, good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kandemiri, Tosaka Namshirongwa, Studio 7, Notevera.